Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey ino misoro yendau dzedu dzanhasi chitatu gumiguru 31 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano kumuzinda webato ravo muHarare nevechidiki vezano PF Youth League vachivashora kuti vari kusarira munyaya dzezvebudiriro nekushaya chido. Gurukota rezvemari vanthuli Ncube voenda kuparamende mushure mekutadza kuendako kwenguva yakareba kuti vabvunzwe mibvunzo yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo votaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya yemafuta ekufambisa dzimotokari. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vane chirwere cheHIV AIDS negomarara vanofanira kuramba vachinwa mishonga yavo yemaARV. Izvi zvinotevera mashoko amuprofita Walter Magaya ekuti vaona mushonga unorapa zvirwere izvi. Vanhu vakagara pamapurazi eStanley neDorothy Farm kuChegutu vanoti vari kushungurudzwa nemasoja. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemitengo yezvinhu nezviri kuitwa nevari kunze kwenyika kubatsira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.